manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vokurudzira Sadiki kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzetriple C dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzirwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe bato riri kutonga muSouth Africa reANC riri kumira nemutungamiri wenyika akagadzwa nezuro vaemasoni Munangagwa. Vakawanda muSadiki, African Union, EU nedzimwe nyika dzakabudirira, vari kuratidza kuti havasi kuwirirana nekusarudzwa kwavo. Nekuda kwebopoto iri, vamwe vari kukurudzira Sadiki kuti itungamire nhaurirano nekuti sarudzo dzine mutauro dzave kutyirwa nevamwe kuti dzinokoka mauto kuti apindire sezvakamboitika muZimbabwe pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto. Mauta anonzi nevakawanda anotonga nepfuti nedemo. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuedza kusimbaradza ukama nezanu PF nehurumende yavamunangagwa, munyori mukuru weANC vafikile Mbalula, avo vakange vari paurongwa wekugadzwa kwavamunangagwa nezuro, pamwe nemutungamiri wenyika yavo yeSouth Africa Cyril Ramaphosa, nasi vaita musangano nevakuru vebato rezanu PF muHarare. VaMbalula, avo vanoti vanotsigira zanu PF nekuti yakarwa hondo yerusununguko, vabva vazoshanyirawo nzvimbo iri kuvakwadura renhoroondo yechimurenga yenyika dzemuAfrica kuti Museum of African Liberation vaudza vatori venhau kuti dura iri rakakosha zvikuru.
It's very important in terms of preserving our heritage. So we have seen the collection of data.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru pakuchengetedza nhaka yedu. Taonawo kukokwa kwakaitwa nyika dzakagurawo sununguko nemutungamiri wenyika kuzovawo nhengo dzechirongwa ichi.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muhofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mbengegwi vaudzawo Studio 7 kuti South Africa neZimbabwe dzine ukama hwakakosha kubvira panguva yakarwirwa rusununguko nenyika mbiri idzi.
NEANC tinobva tose kure takagwa pamwe chete mabhetu zvakafanana mumatrenches tatiri tese imomo. Isu patakahwina kusununguko muna 1980 ndokubva tavabatsira kuti ivo vawane rukuru.
Asi mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora kushanya kwavamBalula munyika vachivapomera mhosva yekushandiswa nezanu PF kudzikisira chiremerera cheSADC.
Atori mushandi munhu akatopuwa mari basa rekuti aende kuSADC kunotsvaka kuita undermine position yeSADC. Tinozvishoropodza zvikuru tichibva kunyore mukuru weAfrican National Congress anova vaMbalula kuti vari kudzikisira musangano weAfrican National Congress vari kudzikisira mavalues nemaprinciples epan-Africanism nemaitiro avari kuita ekushandira bato rezanupf achitora divi zviri pachena.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zempe.
Nokuti Mbalula unouya muZimbabwe nyangwe asati auya muZimbabwe waituka rudzi rweZimbabwe, vanhu veZimbabwe vari kuumburudzana no utongi husiri hoko jekerere kuri muZimbabwe achiva tuka kuti zvimbwasungata zveAmerica. Iye Mbalula uyu unopinda papi pamavara ari kutaura iwayo, nokuti vanhu veZimbabwe vari munyika yavo, vanhu veZimbabwe vanenge vachiumburudzana musarudzo dzakajeka dzokuti vashare hurumende yomunyika mavo. Saka Mbalula kana achitaura kuti vanhu vanokukwidza muZimbabwe vanhu vanomiririra America, urikero yakuti kudii? Hazvina maturo zvinhu zvakadai zvaari kutaura.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vakurudzira kuti SADC iite mutongi gava pakugadzirisa dambudziko remuZimbabwe.
SADC inofanira kugara pasi nevemapato makuru aya maviri aya anoti ZANU-PF nesisi kuti vagadziridze vatwasanudze mitemo yezvesarudzo. Kuti sarudzo dzinoitwa sei pamutemo, saka panda kuitwa macomprehensive reforms kuitira kuti tisava necycle yemadisputed elections. Because kana cycle iyi ikazoitika, zvinenge zvisina kunaka kuti tizoona vamwe vanhu vasiri mapoliticians vachiti mapoliticians ese makonewa, ende nokuti imi makonewa isusu takutonga.
Pavatungamiri vese vemusadak neAfrican Union vakakokwa, kwakangouya vatatu vanoti vekusouth Africa, Mozambique neDRC chete. Kugadzwa kwavamunangagwa kunonziwo kuchapa kuti kubviswa kwezvirango zvavakatenerwa pamwe nevamwe vavo neAmerica nedzimwe nyika kunetse. Zimbabwe inonzi ichanetsekawo kuti ikanganirwe zvikwereti zvayo, izvo iri kutadza kubhadhara kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ayo anoti anoda kubatsira nyika ine utongo hwejekerere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu vaDag Coltart navatapiwa muchine ripi vanova nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakasungwa nezuro muHarare vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakasungwa vachimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi muHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaDennis Mangosi vapa mutongo uyu mushure mekunge vachuchusi vabvumirana nemagweta evaviri ava kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke kudare musi wa20 Gumiguru.
Vanzi nedare vabhadhare mari inokwana zana remadhora kuAmerica. Kana mari inoendekana nemari iyoyo iri yemuno muZimbabwe, vozodzoka zvakare musi wa20 October wegore rino kuti nyaya iyi izogurwa. Dare roda kuongorora pakati papa kuti kusungwa kwavakaitwa nekuchengetedzwa kwavakaitwa muusungwa zviri pamutemo here.
Vaviri ava vari kumirira vakasarudzwa kuita kanzura weGlenora Ward 26 vaumbira Ishe Nhende uye vasanele mukushane. Vabva muvati vaColtart navamuchine ripi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakavhiringidza mapurisa kuti asaone kana kutaura navanhende navamukushane.
Aya anga ari pakati pekuita basa ravo, vanga vaine mashoko avanga vaudzwa nana chiremba ekuti Womberaishe naSanele vakanga vasingakwanisi pautano hwavo kuti vange vachipfunzurudzwa nemapurisa panguva iyoyo. Ndivo mashoko avakaturira kumapurisa kuti izvi ndozvatadziviswa nana chiremba, ndozvakasakisa kuti vabva vasungwa. Saka isu semagweta tiri kuti masungirwo aya nemashandiro aita mapurisa aya kwakumbunyikidza nekuvhiringidza uye kutadzisa magweta kuita basa ravo.
Vabhamu vaisawo zvichemo zvishanu pamberi pedare zvinosanganisira chekuti kusungwa kwemagweta aya kwaive kunze kwemutemo.
Ndo chimwe chichemo charisa pamberi pedare kuti mukuenderera mberi nekuvhiringidza kodzero dzevanhu havana kutadziswa magweta chete kuita basa, asi mapurisa azoenderera mberi nekuvhiringidza uye kuchikora kodzero dzaombera inasanere dzekufanirwa nemagweta avo avanoda, nekuti saizvozvi vari muusungwa hapana ari kuvamirira.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zvinosuwisa kuti magweta anosungwa achiita basa rawo.
Zvinhu zvakaipa chose, zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinonyadzisira nyika, zvinhu zvakaipa chose. Nekuti kana magweta akusungwa achimirira kodzero dzemaclients avo, ko kuzoti maclients acho.
Mutauri wesangano rinomirira magweta munyika reZimbabwe Law Society vaRichard Chidza vati sangano ravo rinoda kuti nhengo dzaro dziite basa pasina kuvhiringidzwa. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira vanhende navamukushane avo vakapambwa nemusi wemugovera. VaChamisa vati zvinosuwisa kuti vanhu vakapambirwe nyaya dzematongerwo enyika uye vanoda kuti nyaya iyi iongororwe nemapurisa. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kutoongorora nyaya iyi mushure mokunge paita vanhu vakamhanara kuti vanhende nevamukushane vainge vasiri kuonekwa. Vatiwo havatarisire ani nani zvake kusanganisira magweta kuvhiringa mapurisa apo anenge achiferefeta nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa asunga Tando Lengosi Ndlovu ari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu vashanu pakati peguta reHarare kubva musi wa 28 Nyamavhuvhu kusvika nezuro. Anonzi mushure mekuvaponda aibva abika nekudya matumbu avo nedzimwe nhengo dzemuviri. Ari kupomerwawo mhosva yekuponda vanhu vatatu kuvulawayo muna 2021. Mapurisa anoti haana umbo hwekuti aiita izvi nekuda kwekuromba. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network rinoti rinotsigira danho ratorwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation rekukumbira dare remuPretoria kuti ripe mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvisasungwe nekudzoserwa kumusha. Izvi zvinotevera danho rakatorwa negurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi rekupikisa mutongo wedare repamusoro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvimbobvumidzwa kugara munyika iyi. Nyaya iyi ichiri kugadziriswa sezvo South Africa yave kuti ngavadzoserwe kuZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inoti sezvo yapikisa mutongo wakambopiwa zvave kureva kuti wambosendekwa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusumuzi Siwanda.
Reverend Chisman zvavaiita kuenda kukoti inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo koti order yavakawana muna June pavakamira kwei muna June yakataura iyo kuti aiwa yanga itaura kuti vanhu vanguva yavo yavedhiresa sezvo pakaitwa appeal and home affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzivikane. Zvinoreva izvo kuti parizvino vanhu ava vanga vagona kungosungwa kwedhipotwa nenyaya yekuti mazetiti avo haasi kushanda. Saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti sitiyai iri nyaya yekuti ingazonzivikanwa chero pane gore rinouya. Zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune pakawedzerwa kuti vana vezimbabwe vagare muno. Saka kubva ipapo vana vezimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe. Ndiyo saka Helen Suzman ichienda kuchienda kukoti zvekukurumidza nekuti kuda kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumakoti hapana munhu anofanirwa kusungwa odzoserwa kuZimbabwe.
Imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa ne sangano iri Helen Suzman Foundation?
Idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an agent basis inogona kuti kukoti varambe kuti vainzwe on an agent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaiswa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazett havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa. Saka ichocho tinogona kuva icho chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an urgent basis kuti imbukane muti wa 18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis haya imbuka before muti wachi muti wa 31 December saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same urgent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December zvinonzi komanga makamirira nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatira hazvo kuitira kuti vanhu vaemazekuti vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kutorera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane court order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu
sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusimuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika kwemakore mashanu anotevera, vamwe vechidiki vanoti vari kuona rima chete muupenyu hwavo nekudaro vave kuronga kubuda munyika. Kugadzwa kwava Munangagwa hakuna kutambirwa nebato guru rinopikisa reTriple C. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko nezuro, vaMunangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yeupfumi nekubatana munyika. Asi vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kudzoka muutongi kweZANU PF kunoreva kuti vacharamba vari munhamo sezvo vasina chivimbo chekuti hurumende yebato iri ingachinja mararamiro avo iye zvino kana yakambotadza kuzviita mumakore ose adarika. Mumwe vechidiki anoti vechidiki vakawana mikana yekubuda kunze kwenyika vaitambire nemaoko maviri ndimuzvare Evelyn Chabikwa vanove mudzidzi pachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheMidlands State University.
Zvino ndofunga kuti ipfungwa yakanaka nenyaya yekuti most of my youth acho mazhinji acho magraduates kuti apedza kuchikoro and then mabasa hakuna and also you find out kuti economy yemunomuga it's not supporting kuti have any growth instead tichingoita hand to mouth.
Asi muzvare Evelyn vanoenderera mberi vachiti kubuda kwevechidiki munyika kunogona kudzorera kumashure kubudirira kweZimbabwe.
But at the same time, zvinenge zvichikosta nyika yedu because tinenge tichirasikirwa the generation is supposed to step in after this. Saka zvingori zviri patu.
Muono wamuzvare Evelyn uyu unotsigirwa nemumwe wechidiki vati nasheta dzaushe vemuHarare.
Nhau dzekubuda idzi dzinoenda nekuti wakamira papi. Kana une chauri kuita panguva iyoyo chinoita kuti chine pundurudzo chinoita kuti tiendere mberi, hongu handina tarisiro kuti ndibude. Asi kana vakatasanisa mumavazhinji edu vakapedza zvikoro vasati vane mabasa, sasi vakawanda ndekuti vabude so that vanoona ibetter living outside the country.
Asi mumwe musikanawo wechidiki muzvare Nolin Maya vanoti kumhanyira kubuda munyika kunogona kusaunza pundutso muupenyu hwevechidiki sezvavanenge vachitarisira.
This is not my youth thing. We must not lose focus. Tinofanira kuramba tine focus yedu. Chaunofanira kuziva ndechekuti uri kuitei kuti uwane something. Chii chazokupa pfungwa yekuti utize munomu? Wambotira here munomu ukatadza kuwana something chinokwanisa kukupawo mari? Saka kune vane pfungwa yekugara munomu, ndinoti ngatirambei takadaro, tifokase nenyika yedu, towana mahasos anotipa mari tiri mukati menonyika. Kune vamwe vari kutozvidita vari muno munyika, kwaisu tinotadza nekuzviti.
Asi vaVuso Mhlanga vanove baba vechidiki vanoti havo havafunge kaviri vakawana mukana wekunotsvaga mafuro manyoro.
Andibuda kukunyeperei. Ehe, kana chizvira ndingatanga kutobuda mhuri yangu yozoteera. Asi kana paine mukana wekuti ndinobuda nemhuri yangu pamwe chete, tinobuda iri toenda. Because zvemuno zvakutoda mabhuru anodhonza. Every day is struggle muno munyika. Mararamiro is from hand to mouth.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nedzeupfumi vaYoungston Dzikiti vanoti kutidza munyika kuri kuita vechidiki kunokonzeresa matambudziko akawanda.
Dambudziko rekutanga, pfungwa dzedu, pfungwa dzevana vedu vanenge vadzidza mayunivhesiti vese vari kubva vabuda voenda kunze nemaskills iwayo vakuenda kunodhevhelopa nyika dzekunze, isu nyika yedu ichisara isina development. Then rimwe dambudziko zvakare xenophobia aiitika kuSouth Africa. Tiri kuzviona zvakare zvichiitika kuBotswana, vana muZimbabwe vari kudzingwa. Then chechitatu tiri kuona zvakare kuti kubuda kwekuita vana munyika vachienda kunze kwenyika kuri kukonzera kuparadzika kwemhuri.
Zimuonya nzi zinongoro ranya zewe chidiki zinoti vechidiki ava vana mikana yakawanda yekuzvipundutsa nayo muno munyika naizvozvo vanozoona kuti kunotsvaga mafuro ari nani kunze kweZimbabwe kuri nani vachiri nesimba kudai. Gore rapera, sangano reZimbabwe National Statistics Agency rakabudisa gwaro rairatidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisingagare munyika zvinofungidzirwa kuti zvingangoda kusvika kumiriyoni imwe chete 908,913. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu ava vanogona kusvika mamiriyoni mana kana kuti 4 million. Vechidiki vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu vanonzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 67%. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayo zvekudzivirira kurwiswa nemuchadenga zvadonedza ndege dzemhando yemadrones nhatu kubva kuUkraine dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Meya weguta reMoscow vaSergei Sobyanin vanoti hapana munhu akuvara kunyange chimwe chitoro chatsemurwa rimwe divi padonedzwa madrone aya. Russia inoti yadonedza imwe drone yekuUkraine mudunhu rayakapamba muna 2014 reCrimea. Vamwe vakuru vekambani yekuSweden inonzi Lundin Oil vanoti sachigaro wavo vaIan Lundin nemumwe mukuru wekambani iyi vaAlex Steiner vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzehondo zvichitevera kupondwa kwevanhu muSudan. Vaviri ava vanonzi nevachuchisi vaitsigira mutungamiri weSudan akazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir mukutyora kodzero dzevanhu. Mukuru ndodzokorora vakuru ava vanonzi vaitsigira vaAl-Bashir nechinangwa chekuti vapiwe basa rekuchera mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vateereri, musakanganwa kuti Studio 7 inobuda muvhuro kusvika musi wesvondo manhau dzatinokupai manheru oga oga kuchitiwo muvhuro kusvika chishanu panhau dzamunokwanisa kuwana mangwanani oga oga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uzulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika.
Tine urombo vateereri, manga mukateerera kunhau dzanga dzichitaurwa pamusoro peupfumi dziri mururimi rwendevele iye zvino regai tikupei mururimi rweshona. Apo guruva resarudzo radzikama zvinhu zvave kudzokera pazvaive sarudzo dzisati dzaitwa, vakawanda munyika vave kutarisa kuti upfumi hwenyika huchatorawo gwara ripi. Sarudzo dzisati dzaitwa, hurumende yaizvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzaipokana nazvo dzichiti hurumende iri kuzviridzira hwamanda ichiziva zvayo chokwadi mumamiriro eupfumi hwenyika. Izvi zvinoburitswa pachena nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu avo vanoti
Minister of Finance pavaka presenta midterm fiscal review evareview budget vakaita chikuruku vakatiratidza kuti zvinhu zvinonga zvakamira zvakanaka kwakutipa document rakarine 8 mapages kwakuviga information zhinji mudocument rakarine 52 pages zviri mudocument gwaro iri re 52 pages zvinoratidza kuti budget redu renyika ratakutarisira kuspenda 2023 is now $25.6 trillion. Asi isusu tine budget rakapiwa reparliament re $4.5 trillion. Zvoreva kuti mari yatakuzospenda senyika is more than 5 times yakaapruvwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti sezvo sarudzo dzapfuura, hurumende itsva yakagadzwa inofanirwa kuchiisa simba rayo mukuunza kugadzikana kusingaperi muboka rezveupfumi.
Era basa kuti hurumende nyowane ichishande kuunza mareforms anounza lasting stability and sustainability kuekonomy, macroeconomic reforms anobata nyaya dzefiscus or the fiscal policy. Tinofanira kucontrola public spending, especially non-productive spending. Izvo zvakakosha kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ukuwe imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo kana nyika ichida kuti upfumi hwenyika hugadzikane nekusingaperi, hurumende yemutungamiri akagadzwa nezuro vaEmmerson Mnangagwa inofanirwa kushanda zvakasimba kuunza chivimbo mubandiko reupfumi.
Kugadzikana kwakaita zvinhu muZimbabwe kunyaya dzezvematongerwo enyika kuchange kuchipa chivimbo kuna avo vane mari dzavo kuvandudza mabhizimusi avo, pamwe zvichizenge zvibetsera kuvandudzawo upfumi hweZimbabwe, kana kuti vamwe vatsva vane mari dzavo vachange vachizouyawo muZimbabwe vachirima mari dzavo, nokuti vanenge vakavakamirira kuona kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. Uchapinda ndiani? Zvirongwa zvake uchapinda iyeye zvichange zvakamira sei? Zvakasiyana sei nezvirongwa zvapfuura?
Asi nekuda kwekuti hurumende yaingovepo ndiyo yakadzoka mushure mesarudzo, uye kuti sarudzo dzacho hadzina kutambirika zvakanaka nemanga mapoka, muzvinafundo mugano vanoti izvi chete zvinogona kukanganisa tarisiro yeveruzhinji iyi.
Saka zvinounza matambudziko mazhinji, nekuti vazhinji vanoziva kuti Zimbabwe yanga yachiita iya inonzi Debt Resolution Meetings, yanga yachitungamirwa navachisano napresident weAfrican Development Bank. Vaibatsira Zimbabwe mameeting yanga yachiitwa, ende nhaurira yanga iriko ndeyekuti tinofanira kuita free and fair elections nekurespekta mahuman rights, kuita kuti nzirwe tichisipanya yachikwereta chatinacho. Zvino sarudzo yakabuda haina kubuda sekudaro, nekuti tirese tinoziva kuti maelections anga asiri free and fair. Saka zvaakureva kuti nyaya yechikwereta hatichakwanisi kubatsirwa kuti tiregererwe, chakuramba chakatisunga pahuro. Saka zviri kureva kuti upfumi hwenyika hausi kuzogadzika zvakanaka, kuti tiri kuona kuti pakaita kakubirana pamaelections. Saka vanhu vanonge vachiti ibviyai nyama yanyu mugoche mhega. Saka kwatiri kuenda hakuna kujeka paupfumi hwenyika.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti mitengo yezvinhu ichatanga zvakare kukwira, dhora remunyika roshaya zvakare simba, uyewo inflation ichidzokera payo payakajaira pekuve pamusoro pedzose dzepasi rino. Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero avo nekutora mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko enyu kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vakawanda vokurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzebato reTCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, iva inesu zakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbozha, ziti umirei ku studio7@voanews.com. Munu kwaniswa ukunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi chitimurari zvakanaka vateereri, ndi kusemi na Gibbs Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Mpandula 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akungaqala ngoba ngithe yena officer in charge wase law and order uChapa uzobe usitshelile ukuthi uthe efika yena amaprinter tenseka lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho bakhonfirma futhi ukuthi yebo avele abantu laba we-under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-Static African Union lezinye.
It is a betrayal of SADC, and more seriously, it undermines our stance in Africa for a country that wants to secure democracy. We have to uphold the sovereignty and the democratic practice in Zimbabwe if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Amaba laphikisayo kwele South Africa aswela uMongameli Cyril Ramaphosa ngokuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa izolo. Incwadi ezicubungula ezomnotho welizwe zipha imbono etshiyeneyo ngesimo sezomnotho esibokuselizweni okwamanje ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethe idola leZimbabwe kaliyindawo. Zonke lezi ndawo indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amagqwetha amabili umnumzana Doug Coltart lomnumzana Tapiwa Muchineripi ababotshwe izolo besetheswa icala lokuphazamisa amapolisa ukuqhuba umsebenzi wawo bamiswe phambi komthethwandaba namhla bakhululwa ngemva kokuhlawula isibambiso sebail samadola emelika alikhulu. Amagqwetha lawo mabili athi abotshwe ezama ubonisa amapolisa ukuthi amalunga awe-CCC umnumzana Womberayishe Nende wakhethwa ukuba ngukansila emzini weGlenora Ward 27 eHarare. Lo Sonele Mkhuhlane bakusimo esibi sempilakahle ngakho kudingakala ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Abe-CCC laba babikwa bethunjwe ngomgqibelo mhla ka-2 Mpandula banyamalala lapho behlukunyezwa ngokushaywa bazobonakala phandle nje kweHarare. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe legqwetha elimela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Bethathile icala lokuthi lalela amapolisi ukuthi akhulume nabantu labayana babe-abdakthwe ngabantu babesiza ngama-law enforcement. Kuthiwa amapolisi afika laphayana amagqwetha athi abantu laba ngabasi-right ngabaphili so alikwanisi ukubabona. Yiko kuthiwa icala leli.
Lilibona njani leli cala abaletheswayo?
Akunaqala la i-abuse nje ye-criminal justice system ebilobikhona wasi-surprising ukuthi kwenzeka so soon after the Third Republic training. Abula kala ngoba ngithe yena officer in charge of law and order uchapa izolo isiselile ukuthi uthe efika yena amaprince athemthela lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho bakhonfirma futhi ukuthi yebo avele abantu laba we under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews wavuma futhi ukuthi uhambile wazibonela vele omunye ubelele omunye ubebonakala ukuthi u-under sedation although ubekwazi ukukhuluma so ukuthi after that yena wakwazi ukuthi abantu ngababothe ezibonele ekhonfemile futhi withi abantu bakhe esibhedlela iyo i-abuse ye-justice system le.
Ngiyabonga, sikhangela lapha kutshoni lokho kumagqwetha amela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Kutho ukuthi phela sesethuswa ukuthi we should not represent certain people ngoba ukuba abantu laba bekungabantu bezanu akukhulu ugqwetha obezabothwa so kuthiwa vele uma ukugqwetha ungathi usuyi-president abantu laba ungamela abantu laba uzabothwa.
Ye, ngiyabonga, sikhangela abaphikisayo abebandla le-TCCC abakhangelane lobunzima lobo sekusitshoni kibo nxa amagqwetha abo esebotshiwe.
Kutho ukuthi phela sebezafika ekhoti vele benganagqwetha ngoba iningi lethu lizabaleka phela kungathiwa nje kusekubotshwa umuntu we-TCCC mthetho ahamba umele umuntu lo ngizathi angikwanisi nginjani njani kangikho lapho uyabo kuzathisa abaningi ukuthi bangafuni ukwenza ama-cases lawo and kutho ukuthi-ke abantu be-TCCC bazakwalelwa i-legal representation when i-constitution ithi bavunyelwe ukuthatha uloya we-choice yabo.
Lo ngunkosikazi Beatrice Mthethwa obekhuluma ecingweni loTabuka Ncube eseHarare. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe, kubika uThuso Khumalo.
Embikweni nawethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulo mkhosi kutshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele-South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele-ZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy.
Kufanele sincedise abantu beZimbabwe kulela umbuso okhululekileyo, hathi lokho kwenziwe nguRamaphosa ukukhombisa ukuthi yena lebandla lakhe basekela kwephula kwamalungelo oluntu.
The ANC does not care about freedom, democracy, and human rights.
Kunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild One SA, umnumzana Musi Maimane. Uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal.
Isenzo seRamaphosa lesi lihlazo ebantwini beSouth Africa lasemazweni wonke enhlanganiso yeSADC. Ngeke simise ukuza kwabantu beZimbabwe kuleli singabancedisanga ukuletha umbuso okhululekileyo.
We are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekule mibuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli ze-Afrika ezintathu kuphela ezizemathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Afrika jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso ye-SADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulo mkhosi ngesikhathi iqula le-SADC ebelizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation, umnumzana Webster Zambara, uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in dream.
Indlela lezi inkokheli ezenzele ngayo amhlophe umongameli Mnangagwa, lokungenzi kwazo mathupha emkhosini ocotshwa kwakhe, isibonelo sokuthi kukhona abawusolayo.
However, most SADC countries have dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engihlukanisa leli bandla lelezano PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa, unovala jikelelo webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU PF, but in Zimbabwe you must know.
Na sima le ZANU PF kumnyama kubomvu. Othisa lebandla labo asinyeke sidlelane labo ngoba badlelana nabacwendezeli.
We said the new liberals and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane, kungasetshenziswa dlakela, okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mina ngesitudio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.
Kulabantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze enelise ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezanceda uZulu kulandela ukugcotshwa kwakhe izolo. Kulabanye njalo abathi kumele aqhubekele phambili ebusa kwele Zimbabwe ngoba uvotelwe ngabantu abaningi. Omunye wabathi ukumele uMnangagwa akhulumisane labaphikisayo ngumnumzana Hlandla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba, baza kubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile, kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi, okungenzeka ukuthi vele adlule wona akaMnangagwa. Kodwa kuhluphe ukuthi nxa kuhlalwa phansi izano izabifuna futhi ukuthi isalibambe esijubini. Angithi yakhubula isikhathi sikamgayo ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa i-new dispensation, kwenzakala ngayonalani indlela uzabe efuna umdali ukuthi ahlale khona pha. Abe sesithi ke umfana babe besikelana isinkwa, umfana ethole esincane kule sakhe.
Kodwa umnumzana Kutamusanka ubandla le-ZANU PF njalo lakuhlanganiswe Forever Associates Zimbabwe uthi uMnangagwa uza kwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
I-way forward yena lesiyenziwe, abantu beZimbabwe sebekhulumile obuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo kathesi. Last election kwakuyi 50 points, kathesi kuyi 52.6, which shows ukuthi hayi umongameli is gaining i-popularity and abantu abaningi bamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama-programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government. Leyo vela isikhulumi language naleyo. IZANU PF siphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho yikho esikulandelayo, silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume. And abantu sebekhulumile. So uyabusa umongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-SADC leaders akabuyanga. Lokhu kwenza ukuthi i-inauguration eZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date, ngoba labe lingakwazi ukuthi abe-opposition bazahamba yini kucoach, naseli-invite amanye ama-president. So ikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye. Kodwa ukungabuyi kwabanye laba akutsho ukuthi akula legitimacy, akutsho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile, siqhubekela siya phambili.
Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uMnangagwa kasoze akuqhule lutho kwele Zimbabwe.
Kavala capacity yokuthi ba revive economy. So abantu bezimbabwe baqhubeka behlupheka. Isikhathi sezulu sesiyaqala, ipatronage yezanu iyaqhubeka. Abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu lama fertilizer. Labo abangabezanu yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development, otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha. Ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka tshontsha o-gold mafia, la kwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila ukutshontsha kuyaqhubeka, yiyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Dabanginare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe, akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefetsha-fetsha, ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefetsha-fetsha. Lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile, kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho ke indoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu abamthembi. Kuthi ke labo abamsebenzelayo kuzanu PF kuyamele begide kakhulu, begide njengestandard ukumthabisa, bebe lokho bemkhumbuza ukuthi wanqoba. Loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo LSCCC kukhanya lizazama ukuthi liye kuSADC la AU. iSADC ayikalethi ireport yayo yokugcina, final report, echo ukuthi ukhetho lwahamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge African Union seziphelelwe ngamandla ngokwenzakalako leZimbabwe.
Kukhanya umpresident Chilema weZambia umenceleni, yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi SADC le AU yasaqinanga kangako. INigeria ivela kuma elections ukhetho olwaba lobunzima futhi uPresident Tinubu wangena la kungani kangenanga kuhle. Kuthi ke elegoli iSouth Africa 2024 ilama elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama-investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabanga ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho-ke kuzaqhubeka kugejwa i-lithium, kugejwa igolide, kugejwa i-platinum. Yizo izinto engxenye ezizaphongunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKips Dube. Kule ngcwedi ezicubungula ezomnotho ezithi kumele leZimbabwe liqhubekele phambili lisebenzisa idola lelizwe loba lilesi sindo esiphansi. Kodwa abanye bathi lokhu kuzakwenza abantu bedonse nzima elizweni. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika kubalulekile. Isizathu kuyekuba inhlelo eziningi ezikahulumende ezimunyethwe ku-National Development Strategy 1 zenziwa ngemali yakuleli. Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi ecubungula ngomnotho welizwe, yena ke uthi kungaba liphutha ukuthi kulahlwe idola leZimbabwe.
Okubalulekile esimile sinanzelele lapha yikubana kungani eqonqosele lokho ukuhlala kwezimdola. Noma nje sibona nje ukuthi isimo somnotho singathi siyame ekhulu emalini yaphandle ku-US dollar. Lelo kubani elizwe lethu vele lihleli libelethe izikweleti ezinkulu kasiboleke ngemali ye-United States eziyi-US dollar. Ngakho-ke singavele sikhiphe izinto kutsho ukuthi lama interests esiwabhadalayo ngale kuphulela ama tax kusenzele kube nzima. Inhlelo eziningi ezikahulumende ziyenziwa ngemali yakithi.
Umnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uthi okumqoka yikuba uhulumende aphe abantu isiqiniseko ngedola leZimbabwe.
kodwa into eqakathekileyo into efunakala iconfidence. Nxa ama businesses engaba le confidence, hayi ngiyethemba ukuthi bayayithatha iRTGS. Kuzafuze lakho uhulumende laye litshengisele through e-option system. So into uhulumende kumele ayilungisise kuqala indaba yeconfidence. Belungisise ama-institutions, abantu bebe ne-confidence kuma-institutions. Kungaba njalo akulandaba lokuthi sisebenzisa iphi current. Singaze siyibize ngeliphi ibizo, singaze siphinde sithi izimdola.
Kwelinye icele, izisebenzi zikahulumende kanye labaphila ngokuthengisa bathandabuza ukuqhubeka kwedola leZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuye Moyo, uthi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe kuchaza ukuba izisebenzi zikahulumende ziyaqhubeka zincindezelwe.
Ivele kusukusela ngo-2018 la abatshontshela khona i-$540 babeyihola izinto kuzisebenzi zahle zabambi. Izisebenzi ezigqoka ama-uniform, izicathulo zitshekile, ama-uniform athungwe ngehala engafanani lelembu. Konke lokhana kutshengisa ukuyanga bezisebenzi zikahulumeni. Angisakhulumi ngalezi okumele zigqoke kuhla ababalisi. Izinga lezisebenzi selivele selawa, akusela muntu obanakayo. Pho nxa sesikhangele ukuthi sokungena uhulumende omutsha, abuye asitshele ngokuthi sizabe lokhu esihola i-RTGS. Ngezinye indlela vele kalandaba lazo izisebenzi.
UNkosikazi Melissa Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo, ophila ngokuthengisa, uthi ukuze baqhubeke bekubhizimusi, bazaqhubeka bethengisa ngedola leMelika.
Siyananzelela ukuba uMongameli uthi ibhondi lizaqhubeka likhona, kodwa ke thina sizaqhubeka sithengisa ngeForex kuphela, ngoba ngeke senelise ukuhlala sikubhizimusi nxa sithengisa ngebhondi. Kubuhlungu kubathengi abahola iRTGS. Kodwa akula ngenye indlela ngoba siwota ngeForex. Ekusidanisayo yikuthi sizaqhubeka sigijimisana nama rates as long ibhondi likhona, okutho ukuthi thina ama prices ezinto selakho ukuhlala ekhwela njalo nje.
Isilinganiso sokuthenga idola elilodwa eleMelika emkambo kahulumende lime kumadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-$4,604, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane eziyisikhombisa, i-$7,000. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabatsha abathi baza kuya kwamanye amazwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ngoba kabanathemba lokuthi kuzaba lenguquko kwezomnotho lokunye okubhekane labantu kweleZimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kabayindawo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emkhosini wayizolo wokugcotshwa ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe okwehlandla lesibili, uMongameli Mnangagwa uthembise ukulungisisa udaba lomnotho lokumanyana elizweni. Kodwa iningi labasakhulayo lithi ukuqhubeka kombuso owezanu-PF ukutsho ukuba lenhlupho ababhekane lazo zizaqhubeka, ngoba bengelalo ithemba lokuthi uhulumende lo angaguqula indlela abaphila ngayo nxa wavele wehluleka eminyakeni emihlanu edluleyo. Umqoqi Ncube ngomunye wabasakhulayo abathi ababoni okutsha okungalethwa nguhulumende osebuyele embusweni.
Yebo, ye ukhetho lwenziwe, kodwa kungazathi impumelelo yakhona kayicaci, kayela khanda, kayela msila. Ngakho akula sithembiso esicacayo esingabona ukuthi kungasilethela iZimbabwe entsha engasiphilisa kangcono, singaqathanisa lale iZimbabwe esikiyo. Ngakho mina personally ngithi ngingasuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza, ngisebenze, ngithole ukuphila, ngithole ukusebenza ngcono.
Ukukhanya Previous Moyo ngomunye othi ulesifiso sokuhlala ekhaya kodwa akusavumi ngomumo okhona.
Inyanga leyi emihlanu ekuyayo kungabe kungaba lotshintsho na? Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi. Kodwa nxa kungaya kusihla kusiba ngcono, kuyisifiso lami sokuthi ngihlale ngiyowandawo elizweni lakithi.
Lanxa kulabaningi abacabanga ukuya kwamanye amazwe, kulabanye abathi kabayindawo. UStacy Mthombeni, umlimi osakhulayo, uthi akhona amathuba kwabatsha okuzithuthukisa.
Yebo, ngiyazwisisa nxa abanye bamvesithi bafuna ukubaleka kuleli ngoba komile eZimbabwe, kodwa abazibuze ukuthi abaphumelelayo ontanga bakwenza njani. Ayisikho wonke osakhulayo othola imali ngendlela zobusela lobugwelegwele. Baningi abalamabhizimusi asemthethweni abaphila impilo emnandi. Mina ngithi masidingeni ezinye indlela zokuzikhipha ebuyangeni, singameleli ukwenzelwa izinto nguhulumende.
UBelinda Cele, omela amalungelo abasakhulayo, uthi kumele beqaphele abatsha ngokuyahlala emazweni achiyeneyo.
Izimali ezibhadalwayo ukuthi abantu bebe lama etickets, lama visa, lama risks ekubhadala ama agents. Imbonani ama processes lawa esiba le confidence to invest our hard earned savings. Ngabe ngayiseva ngayenza ibusiness engakwanisa ukuphilisa wena lemuli yakho. It is a truly valuable support of my indigenous.
Wengeze esithi abasakhulayo kumele bebekezele ngoba kuzalunga lapha eZimbabwe.
Njengezizwe zonke kulesikhathi sokukhuphuka, kulesikhathi sokuba lokungahlaliseki kuhle elizweni, kungathi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola. Mina ngiyintanga ebona ngani akusoze kufe kunje elizweni leZimbabwe. Isuku lethu liyeza, kungani ontanga bengaba le-patience.
Ingcwethi ecubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi lizabhidlika ilizwe nxa abasakhulayo bengabaleka eZimbabwe.
Njengalokhu umbuso okhona ungabanakekela abatsha, kungabonakali futhi lokuthi ilanga lizaphuma phakathi komnyama onje, yikho phela sebesuka sebesiya kwamanye amazwe ukuyazama ukuphila, ngokuba nxa engahlala khona lapha alinde ukuthi kuze kube lenguquko. Akula lutho angalwenza, ngeke aphile, ngeke abhadalele abantu abakhe esikolo, ngeke enelise lokutshata nje lokho. Ngakho ke kutsho ukuthi ilizwe liyadilika liyaphela, ngokuba nxa abatsha bengasekho akulanto engalunga elizweni.
Abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency bethule umbiko nyakenye othi kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezifika phose isigidi 908,913. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zisithi inani labantu laba lifika izigidi ezine 4 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulowesilisa omiswe phambi komthethondaba kamantshi eHarare namhla esethuswa amacala okubulala abantu abahlanu abahlala emigwaqweni ngokuba gongoda ngamathe andubana abahlinze waphinda wosa inyama yabo wayidla. Amapolisa athi uthando lwenkosi Ndlovu ubotshwe ngemva kokubulala umuntu wesihlanu eHarare izolo phakathi kwensuku ezisitshiyagalombili. Athi njalo ngomnyaka ka-2020 uNdlovu wabulala abantu abathathu kobulawayo ngendlela efanayo wasebalekela eHarare. Ubehlinza abantu laba ngamambodlela abuye asike amaphambili abo. Umsolwa utshele inkantolo ukuthi uyawuvuma wonke amacala, ngakho ke ingatshoni idlalisa isikhathi sayo. Ulive Talk namhla kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ngokumela kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Singake ihlukane sihlobo othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community, i-African Union lezinye. Amabandla aphikisayo kwele South Africa aswela umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare eNational Sports Stadium. Lingakhohlwa ukusixhuma lisebenzisa i-imeyili yethu njengenhlala yenza, njalo lokuthi lisithumezele imilayezo elifisayo kumakhalekhukhwini wethu phela othi +1 202 465 0318. lesithola njalo kuwebsite www.voindebele.com. Hayi ke olamhla kwanele Zulu kandaba, olivalisa ngenjabulo ngumthombo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.